Teddy Africa upon this
ocean.
Muroi wako ndiwe, ah. Muroi ndiwe.
Muroi wako ndiwe,
ah. Soro penamo nasinda vapando kushingirira to make it I hate to struggle enough vaindiseka hazina kundimisa iwe vaindisema muroi wako ndiwe. Kushika washika, kushika washika, mwana. Kusambo tuke wane zao, iwe shandire. Muroi wako ndiwe, ah. Muroi ndiwe.
Muroi wako ndiwe,
ah. Muroi ndiwe.
Muroi wako ndiwe,
ah. Muroi ndiwe.
Muroi wako ndiwe,
ah. Awoye woye mambo. Yaingova namo pansoro penamo nasinda vapando kushingirira to make it I hate to struggle enough.